Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 28, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoziva kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde batambudziko rakaita seriona kuda kwehumbimbira kubva munhu umwe. Ndakafunga kuti dhamu rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemarezidhensi emuno.
Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga upfu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vanosvika zviuru zviviri vemuward 1 ne2 mudhorobha remasvingo vonyorera gurukota muhofisi yavakembo Mwahadi mumwe wevatevedzi vemutungamiriri wenyika vadavis Marapira tsamba yenyunyuto vachiti vabvise dhamu ravakavaka murwizi rwemucheke zvave kutadzisa mvura kuenda kudhamu rinopa guta mvura remutirikwi.
Mugwaro iri vagari vanoti kuvhara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutirikwi izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo. Vagari vanoti vakaendesa wagwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaezra chadzamira pamwe nekukanzuri yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura. Vaterenzi Gutuza mumwe wevakasaina gwaro iri vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vakutse dhamu ravo mvura iyerere zvakanaka.
Gwaro redu tatichida kuti minista vataurirana nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhemo yavakavaka muna mucheke. Nekuti iko zvinezvi zvavatotipa dambudziko kuti mvura muna mutirikwi haichatopindi. Iko zvino mvura ishoma nekuda kwekuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko. Saka isusu vagari tiri kuvapawo 2 weeks kuti vagadzirise nyaya yavo. Kana vakakona hanoona kuti tichatopinda musvitu tione kuti tingazvita sei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo.
Vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunzvenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauro emumwe wemugari vamasimba mutsvairo.
Kuno kuward 1 ne2 kurengi kuvhara kwakaita mvura navamarapira kunotikanganisa zvikuru nokuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekorera setyphoid. Saka isu hatingachimwe chinonya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde batambudziko rakaita seriona kuda kwehumbimbira kubva munhu umwe. Ndakafunga kuti dhamu rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemarezidhensi emuno.
Taka upgrade kuye muna mucheke river to support mvura inoirigeta 250 hectares dzechibage dzewit. Mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musummer season, tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda. Tinokohwa chibage chiri over 1000 tons chinoenda mugmb yamasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province. Tinokohwa wheat iri over 1500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town. Chavanoda imvura inopinda muna rekati wanoda uchikafu ite zilo kaenda masherofu amuna upu wanoda mvura yaka zaramu na mtiriku ende ngenu toerira chizira na mtiriku azu chikafu akuna chino yerira na mtiriku chichendu amuna chikafu mtawendu.
Meya waguta Remasingo, wakule ni maboke wati, wakaona gwaro iri ku ofisi kwavo, uye vari kuda kuita urukuru na wamara pira, nezwe nyaya iini.
Gamchira chichemu chakatogwa newagari, maerano ne kufako kakaitwa mvura, umusoro, inofamba ni mcheke river, na wamara pira. Isise kanzuru, tishaeza kutitaore nao, asi inia kuti mvura, isekanzu watina right, especially pa mvura ninge chifamba ya mkwisi, ino kontrole wanezi, ino. Saka tishangweza ukuta ora semi, sezotili kanzu ya nomirira vana. Kutungota ora na otu wa kutuwano kuna ere kuti wapa fure kutu mvura ifambi. Wongo wa gari wane kodzeru ya yeswa wakaita, shakari yeswe, tikata sasa, mbiro ore mtemo pa second, senite seven, not our access to water. Mvura hiyo hii ninge chiri, ando mvura ya nesenda mnamtiriku. Mnamtiriku ndo mvura ya nuzuzo kazi, wechi mwa kwa gari. Saka yano kuna kukanganisa kufakwa kwa kakaito kuna kukanganisa wa gari. Kutuwa wani mvura ya kapana, sukuruzi kwa kwa sinitu wani bumbiro remtemu.
Mukuru esangano remasu United Resin and Defiers Alliance kana kutimura wa anu zwa mkuti wanoti watambira dano rewa gari. Sezo zina kuna kakuti, munu mweche eti atorele, turo barose mvura.
Kuna vakaitwa newagari, na watu zvikura dzoti vagari vava kuziva kodzero dzavo. Hazvinga hachingave chinhu chakanaka kuti vagari vashaiswe mvura nenyaya yemunhu wana anenge akabhuloka mvura uko achidiridza mupurize market. Saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo. Tinotarisira kuti pane action ichatogwa kuti vatu vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka.
Vagari vanoti vamarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati nemavhiki maviri vachandoratidzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vapere nzishiri sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe neBotswana nhasi dzanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekudzidzana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita musangano kuMahun vakati vakazvipira kusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari pamusangano wechipiri pakati peZimbabwe neBotswana weBinational Commission.
Chibomirano chokutanga nde chatinoti muchirungu mutual legal assistance in criminal matters. Tiri kuti ipapo inyaya yekuti ngatibatsiranei Zimbabwe neBotswana kana pane vapara mhosva tinobatsirana. Kana paine nyaya dzemacriminals dzevanopara mhosva vekuZimbabwe vakapara mhosvawo vakaendawo kuBotswana, vekuBotswana vakapara mhosva vakaya kuZimbabwe, vekuZimbabwe vakapara mhosva muBotswana nezvakadaro daro. Chechipiri inyaya dzezveutano, kutyidzana nyaya dzezveutano, kubatsirana kurwisana nezvirwere nezvimwe zvakadaro. Chechitatu zvanga zviri zvedzimba, kuti tinoita sei dzimba dzinobatsira ruzhinji dzakawanda. Atoti malow cost housing ano tingamaita sei kuti vanhu vedu pakati pedu vanonetseka pekugara tiite kuti vawane midzimba nemutengo wakareruka, dzimba dzinogarikawo dzinovakika nokukurumidza. Chimwe chacho chibvumirano changa chiri chinyaya dzokufambisa mashoko nezvebroadcasting. Tiri kubatsirana kubvira kunana digitalization, tichiyananisa mashoko, tichibatsirana nenyaya dzetechnology nezvimwe zvakadaro. Mumwe wacho nyaya yesport development, yekuti tigadzirire mitambo yedu, tivakiridze mitambo, tiikwene nzvere iende zvepamusoro nyaya dzemasports. Saka sport development tine chibvumirano chinoenda ikoko. Tine chibvumirano chezvemashandiro pakati pedu, avanoshanda tinoshanda sei. Pane kumwe kwokuti awa munhu akanoshanda ukovo chichinoitika, akanoshanda uko chichinoitika. Chokupedzisira ndezvemadzidzo zvokudzidzira mabasa amavoko, yatinoti vocational education training.
Sika vamwe vanoti vamangwana hongu zvibvumirano zviri kunyoreranwa asi hapana chiri kubuda munoti kudini mashoko iwaya
zvibvumirano zvatanyorerana zvinozadzikiswa tikangoti sokutanga chaiko isusu tabvumirana nyaya yekuti tichange tichigoverana mashoko Botswana TV tatoisa chibvumirano chacho nhasi kati vachatotanga kushanda nhasi zvokuti patatichosainirana ZBC yanga ichiwana feed yayo kubva kuBTV zvichibva muchibvumirano ichocho
Munyori mukuru mubati rezvekuritswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare kumhau asi vachipa pfungwa dzavo vanoongorora nyaya zvaupfumi vari Joyce Ngwenya vati musangano uyu kutungana kwembudzi nekuti hakuna chauri kuita kusimudzira vemabhizimisi Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara danho rakatorwa nevamwe vanotengesa hupfu rekuti munhu aburitse chitupa chake kuti atenge hupfu nunorai jena anoti panyaya inotevera
Zvitoro zvakaita seN Richards Gain Wholesale neEkoZimbabwe zvave kutengesera hupfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinoi vaBazington Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu nekudaro hafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Bumbiro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food. Zvireva kuti hazvimisi pamutemo kana kuti hazvitendegwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga hupfu. It's an infringement to human rights. We don't allow such.
Izvi zvatsinirwa navaIsrael Nyandoro avo vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa.
At the moment, ukaenda kwaregistra vari kuti hatina madhiski ekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vada kutora zvitupa asi madhiski arikungonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka until and when that system is corrected kuti itane madista akakwana munhu wese anokwanisa kuti aningirikane because zvazvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chida unotora chitupa ndatoone dambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona ufu wemba womumba mangu wemhuri inova iri punishment ini semukuru wemba head of the house
Asi vamwe vakaita samai Cornelia Matekenya vanoti kutenga hupfu munhu aburisa chitupa zviri kuita kuti hupfu utengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza huori.
Zvakanakira kuti vanhu vari kutenga kana kuna chitupa unogona kutenga kana chini asina kuwana. Asi ukasiya chitupa chako paipa nhamba dzako zvinopinda mukombiuta paunozodzoka kuda kutenga nechitupa ichocho zvinowanda ukambotenga. Chinotenga chakawanda. Ukatenga ndisina chitupa ndogona kuenda pano ndosiya kundodzokera kuti ndotenga ndodzokera kuti ndotenga asi kana une chitupa vakasvika paipawo vapa chitupa chako chambotenga nofanana kuti hamunhu amboita chambotenga
Vadzizaya mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika nekudaro hurumende inofanirwa kuunza hupfu hwakawanda kuvanhu.
Unongoratidza kuti chikafu chishoma ndesaka chiita giu chakuita procedure yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana asi chikafu changofanira kungotengwa murubaji zvisine nechitupa.
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda hupfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani hupfu.
Wakauya nditi akanzi munhu akauya neID yake anditi tombuka mubhuku obvanya naye pachii chiiwa hupfu ndeiyo uye anenge akutopika kuti uye anzotenga kuti hani. Ndivodongoti iwacho kana wakuuya kuzotarisa chiya utozoti vanhu vakatenga upfu ndavo ndoisa chatiitira kupfuka mpfuka titongoti yangu zvichenesa kuti tikabvunze rupo akaenda kutoti nenge akauya akatenga upfu matiro zvaidi ngaayo
hupfu hwerola mil uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabhondi kana RTGS sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makoponi ekutenga hupfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kwehupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga hupfu muzvitoro nemari iri pasi vonoutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi-chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reCalifornia muAmerica riri kuramba richiranga zvakaomarara kambani yakatobroka kare yePacific Gas and Electric, iyo yakabatwa nemhosva yokukonzera kubvira kwemasango munyika iyi muna 2017 na 2018. Mumwe mutongi mudunhu iri akwedzera mari yakabhadhariswa kambani iyi kubva pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kusvika pamabhiriyoni maviri. Nigeria inoti kune chimwe chizvarwa chekuItaly chiri kushanda munyika iyi chabatwa nechirwere chorura pasi rose checoronavirus. Murwere uyu akadzoka kuguta reLagos achibva kuMilan kuItaly svondo rino. Izvi zvapa kuti nyanzvi dzityire kupararira kwechirwere ichi munyika ine vanhu vakawandisa muAfrica. Pari zvino kwabatwa vanhu vamwe vanhu vaviri nechirwere ichi muAfrica, kuAlgeria nekuEgypt. Mubato remadhemokrati muAmerica maita kunetsana kunotyisa panyaya yekusarudza munhu achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika achikwikwidzana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump munambudzi. Kunetsana kuri pane vavi bato iri rinofanira kuenda pakati nepakati kuti riwane rutsigiro rwevanhu vanenge vasina mapato avakarerekera nevamwe vari kuti bato iri rinofanira kuenda kuruboshe zvakanyanya vachitsigira vaBernie Sanders vari kutungamira bato iri. Vari kuti bato riende pakati nepakati vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden navamwe. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC vaCharlton Wende vamiswa pamberi pedare nhasi. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vachiti nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende iraswe. Asi vachuchusi vehurumende vatsika madziro vachiti izotongwazve rimwe zuva. Dare rati nyaya iyi izonzwikwa musi wa2 mwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Nyaya yavahwende taenda kukoti zvara nhasi. Gwechiraka chimiri yavahwende vaHarrison Nkomo vaita chikumbiro kudare kuti vachibviswa parimandi nekuti vagarisa vari papo parimandi. Saka zvaitika ndezvekuti izvo mutongi azoti anoda kuwana nguva yekuzeya, asi nyaya yacho sekuona kwedu yanga iri pachena, yanga yakajika kuti vahwende vagariswa murimandi anii vari parimandi kakadebesa kubva musi wa6 March kusvikira nhasi. And vapiri vemhosva havasati vatipa zuva rekuti vanoda kuvaisa nini kudare.
Chikumbiro chenyu kudare redzimhosva changa chiri chei?
Chikumbiro chai chiri chekuti aiwa, sezvo zvinhu zvestate zvisina kurongeka ngavangoita ivo kuti vavaregedzi zvavo dare ivaregedzi vozi vadaidza nemasamanisi kana vachinge vazogadzirisa imba yavo. Saka vakuru vapiri vemhosva havana kutambira zvatataura izvozvo. Saka vazoti kumukuru wedare aiwa tipei zvakare nemukana, asi iyo mukana yakapiwa yakawandisa. Taonawo zvakare kuti dare rinenge risina kunatsonyanyaya zvakanaka, which we are very patient, because I think
Vakuru vemhosva vati chinyi pamusoro pechikumbiro chenyu.
Handi tongo chapuwa mutoro muvhuro nakuta pasi chuma masikati asi kutira kwandiri kuita zvangofunga pane kudari bhozi yange yakajirai kuti kuona kwedu mutongo angadi yangu pachitongo chekuti aiwa vahunde ngavachisunungurwa nekuti kutira kwatiri kuita ivo zvino pasipoti yavo yakatorwa matitle deeds avo akatorwa vasikwanisa kuita kusununguka kuenda kwavangoda kuenda kanaita zvavanoda kuita nemimba yavo kana kuvirikira mhuri yavo zvese izvi vakabatwa ndira dzakonde nehurumende saka tikuona kwedu nyange yakachena kudaro vaidira vangoti aiwa tizosaidi zvikonziro asi tavapa tavasunungura
sokuona kwenyu munoona sekuti zvichagadziriswa here pamunodzokera nomuvhuro
sekuona kwedu kana dare ikatongwa nyaya isinyaya zvisingaiti zvazvo kuda kufadza hurumende tinoona sekuti vanosunungurwa musi wemuvhuro achiudza matare edu haana kumira zvakanaka mudzingo wavo tonga nyaya hatichasevatumwa kana kuti vanoda kubvunza kuti voita sei vandi nyaya yakajika sekuona kwedu
avo vange vari vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro bato reMDC riri kupomera mapurisa mhosva yekurambidza kuita misangano yaro munyika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemuteveredzeri wechigaro webato iri vaJob Skala kuita musangano kuzengeza West vachitaura nevanhu vavanomiririra. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
I'm not away for what you are saying because the notifications for meetings are not submitted to Police General Headquarters. They are submitted to the regulating authorities or officer commanding district. So in the Osa Commanding District, they don't have a prerogative of advising us. The Nisangano, the Nisangano, the district, the Nisangano, the Osa Commanding District, and the regulating authority. Do I know it as in the schools, the Osa Commanding District? So, the police generate quotas, the regulating authorities, the Osa Commanding District, Mukutwani Masimbawa wakapiwa na Commissioner General ni hurumende.
And panewe Zimbabwe Congress of Trade Unions zvekare vari kutaura zvimwe chete izvozvo zvekuti munovarambidza kuita misangano kunyange zvavo vasingasungirwi kukukumbirai kuti vaite misangano.
Yes, sekutaura kwandaita isusu kupolice headquarters hatizive zvinoitika kumadistrict. Kunze kwokunge tatotaurirwa newe kumadistrict. Kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika kana kuti inini vatori venhau sezvamaita ipapapa kuti matotiudzawo neisuizve takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika but kuti titi isusu tine mashoko atanga tiziva tinganyepe ipapo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bhodhi idzva reZimbabwe Broadcasting Corporation nhasi raudza paramende kuti hurumende nemakambani ayo ndivo vari kukonzera dambudziko rekushaikwa kwemari mukambani sezvo vasingabhadhari basa ravanoitirwa nekambani iyi. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
vachipa humbo maererano nezvirikuitwa nebhodhi ravo kugadzirisa matambudziko akatarisana nezbc pamwe nematanho avari kutora kuagadzirisa. Sachigaro webhodhi iri Dr. Joseph Taivati, zvikamu makumi masere kubva muzana zvemabasa ekambani yavo zvinobva kuhurumende nemakambani ayo, nekudaro kusabhadhara kwaanoita ndiko kupa kuti kambani itatarike.
The non-payment of ZBC services by the government's arms has further deepened the funding crisis.
Nyaya yekusabhadhara kwehurumende ndiyo yawedzera dambudziko remari muZBC. Apo tiri kugadzirisa ufumi hwedu zvakakosha kuti tizive kuti hapana chemahara. Kunyange zvikaita sekuti ndezvemahara, tinofanira kuziva kuti zvinobhadharwa.
Vatiwo marizinesi haana mari nemusoro yaari kuunza mukambani iyi, sezvo mari inobhadharwa iri shomanana uye yakapedzisira kukwidzwa makore gumi apfuura. Semuenzaniso, vati mabhizimisi anobhadhara zana remadhora pagore, vanhuwo zvavo vachibhadhara makumi matatu emadhora chete parizinesi reterevhizheni. Dr. Taivati, nyaya yekuenda kwemagetsi yave kuita kuti vanhu nemakambani vatadze kushambadza nenhepfenyuro dzeZBC, izvo zviri kuita kuti kambani irasikirwe nemari yakawanda. Vatiwo chimiro cheZBC chakasviba nekuda kwenyaya dzezvikwereti, uori nezvimwe zvekuti vave mushishire kuzvigadzirisa. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinogona kutonyanya uipira ZBC nekuti kuvhurwa kwemasaisai kunoreva kuti pachave nemakwikwi kubva kune makambani achapiwa marezinesi neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Asi kunyange hazvo vataura zvichemo nezvavari kuita, nhengo dzekomiti yezvekubudiswa kumashoko dzati bhodhi iri rinofanira kuchinja maitiro ebasa kuZBC. Imwe nhengo yekomiti iyi vasimba neutamudarikwa veZANU PF vati havaoni chikonzero chekuti vashambadze neZBC nekuti vashandi vacho kusanganisira vatapi venhau havagoni kuita basa zvine unyanzvi. Vasettlement chikunya vemdc vatiwo zvinosvibisa chimiro cheZBC inyaya yakaita sekuti vamwe vatapi venhau vayo kusanganisira vamwe vakuru vakuru vanomboita zvematongerwo enyika zvakaita sekupinda musarudzo dzemumapato vodzoka kubasa kana vachinge vakundwa. Asi Dr. Tai vati havaone chakaipa pane izvi sezvo mutemo wenyika uchibvumidza vanhu kupinda musarudzo. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichidawo kuziva kuti bhodhi iri richaita sei kupedza kupindira kwebazi rezvekubudiswa kwemashoko kukambani yeZBC uko kunonzi kunoitika zvakanyanya. Dr. Tai vati bhodhi ravo richahidzana nebazi ravo, asi vakati havasi kuzobvuma kuitiswa zvinhu zviri kunze kwemutemo. Hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekutsigira ZBC. Kuripota rezvemari vamutulimwiwe vanoti mapasi nemakambani ehurumende anofanira kubhadhara basa raanenge aitirwa neZBC kuti kambani ikwanise kuita basa rayo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yokurambidzwa kweZimbabwe kutambira nhabvu munyika neCAF ichinzi nhandare dzayo hadzina kukodzera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vagari vekumasvingo vochema chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana vanhu vochema chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga hupfu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.